Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu zvita 28 2018. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nditi ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora tsvimbo saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore tsvimbo mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki vachiti vacharamwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhau muHarare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vaSacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. Vachirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vachishanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals especially ma central government hospitals haana kumira mushe and vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvaunofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora tsvimbo saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo like these are junior doctors, they are young guys but vari kuda basa and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear or victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuita operation ndoita zvakumuita operation ndasenze. Ndakaona munhu ari kuda mapirits ndoreka kumupa mapirits ndasenze. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete but tirikusenzera mapatient because zvatiri kuda kuti zviitike zvinobatsira and what we are saying is kuti tirikuda kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed to fight a dialogue between the primary employer and my junior doctors. Kuti vanhu vadzokere kubasa, like mazvamanzwa achitaura, they are prepared to dzokera kubasa. vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedu isusu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokora basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafano bata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 rokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike industrial action as ma students ndana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo and ndivo vana chiremba vari kutarisa zuro bazva varwere vese kuzvipatara. That's why muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaiita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamid level doctors mahmo nemajmo pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anomirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro yakaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano weZCTU maMutare. Vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo wevashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira tichiona zvekuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo weZCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuzectu nevasiri kuzectu maunion ese anofanira kubatana saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinhu nokuchimbidza asi yega ichagona kugadzirisa pa tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanyanyanya nezvematongerwo enyika asi rekugadzirisa upfumi asi mukugadzirisa upfumi imomo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika nekuti ndokune dambudziko huru
saka munotarisira kuti munge muchisangana riini
iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane asi hurumende kana ichida nokukurumidza inofanira kuti idaidzere dare retnf tripartite negotiating forum nokuchimbidza
saka kuramwa mabasa uku kunotarisirwa kutanga riini tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa
isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuzestatu nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro sezvendataura zviya zviya takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action tikazounganidzazve mapresident nemageneral secretary emaunion ese ari muzectu tikawirirana saka taatoenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muzectu tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi uye tichikonsulta kuti tinotora musupi tinotanga papi asi ndinotenda kuti mushandi wese wezimbabwe kana mugariwo zvake wezimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kuti pano kufumisa
vanga vari mutungamiri wezctu vapeter mutasa vachitaura vari parunhare nestudio 7 ongororo ichangobva mukuitwa nesangano rezimbabwe democracy institute kana kuti zdi inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende godin mangudla anotipa nyaya iyi
zvakabuda muongororo iyi yakaitwa muna mbudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti uori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo mukuru wezdi dr pesairwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvevakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane uori asi uori uhu huri nani mumapazi maviri aya
zvisinei nokuti kunombotaurwa nyaya dzokunana zinsek but education sector yese tichitarira tichibva kunana murambinda kunana cholocho kumaruzevha muno mutauni vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi even zvinhu zvakaoma but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi then kumilitary vanhu vari kuti masoja varenge nfile risingatariri the military elite kati vakuru vakuru masoja haiti zvekurapshen vari satisfied kuti ine actually army ine 57%
varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita uori zvichitevera operation restore legacy iyo yakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro gore rapfuura asi vanoti tsvakiridzo yavo yakaburisa kuti mumahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipot havana matyira uye vari kuenderera mberi neuori pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori uye hamuitwe basa nemazvo
asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana majistrates courts kunana high court kune corruption yakapo ndo number 3 chati izvo vid registrars office kouya iyo judiciary kouya health kurikunzi kuhuwa vanhu vari kuti service iriko iripuwa unomira mahours akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani moyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakiridzo yeZDI vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviraya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachedza kubudisa makobiro ose ari mupocket mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yavamunangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muuori hwaiitika panguva yavamugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Bulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvave kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete, kwete kushandisa mabond note kana maRTGS, izvo zvopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa8 ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumaboarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu yemadhora, uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Muganu avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Takutasanyaya pande kuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana kuti RTGS ichikushanda here? Mubvunzo ndekuti nyika iri pa yakagara pa war, tingati sitting on the fence pachirongo. Haisin aina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS. Oro haikwanisi kubva tinhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar. Saka zvikuitikana zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS. Achidokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanoda kushandisa US dollar havasi kuda kuripwa nema transfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS.
Ko sei vari kudaro?
Nekudambudziko riripo ndiri kuti vakaripwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwemaorganizations avo. Mukaenda kumaschools vanotenga stationery vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency kusevisa mota dzekumaschools kuda foreign currency kumauniversity kuda foreign currency makampaniwo anoda foreign currency vese tanzo vanoda machemicals anoda foreign currency
kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vese avo kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii ma US state mutemo uripo unonzi Bank Youth Promotion Act. Mutemo iwoyo inoimhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati, mutengo weEcoCash imari yakati, mutengo weUS imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Youth Promotion Act. Saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda maUS chete. Pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika ndere kuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kumaNGO nekumadevelopmental partners sana UN vari kutambira mari maRTGS. Saka dambudziko riri kwandire kuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwase kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzaniso vanoenda kupi mari iyoyo.
Muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Varimi wakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi, pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti goro ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimi wekuchegutu vatekshuwa maririmba vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inovakwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina. Saka tisinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvinobereka nezvekuti zvichibereka paya paya mvura inobva yaita shoma yomba ya zvinobva zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka totova nelosi.
Vamaririmba vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakata affecta vose. Fertilizer taiwana nema $15 $20 but now uri kutora degree fertilizer ne $50. Saka $50 iyaya inifana kunge ichibva pambeu yaunengewaisa mumunda. Iyo mbiri mumunda yatodhakwa haina chai chakwanisa kuti ikudzorere peke. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi vari mijopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime, sezvo mabhanga asingape varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kuzeenzaka muri dzoda kurarama. Unototengesa chimwe chinhu chongogara uinacho kana propati yako wavangaima cheya wotengesa kuti tiwane kustata.
kututi hama yangu, hama yao miruwa isina mara. Ah, mabengi maji ya collateral, that's the problem. Saka government ipachayo, inofana kuita ma financial institutions, pay ma banks, akamirira la, asinga kwanso kwa ataja zunu shakao, shaka nyanya zunu umira uchi umbari mevaru kutanga.
Vapiri wano chukurima ne mwombe kuna itakuti, vasari nenzimba ya kakura, we ifurine ngerisina kunya sori mga sesu no ita, tirakita. Vapiri wano jipane kuchu urumende ipi munu trakta yake, inofanirwa kupa vagari redunu urumechete, tirakita kuita kuti ishanjiswe nevari mewakawanda mwombe zoita azimukaka.
Trakta yaka naka, ainambu ibane kutipana ba ifurine raridi mwombe. Kuzisunga zirimbezi nukumaza kakutarisi, nukutirinu rema. Mshini ndo unuduwa papu, unuduwa ipapapu.
Mchunga mire webato guru mwopi kisare MDC wa Nelson Chamisa wano wira na nevari miwakawanda kuti kurima netrakta kuno ita kuti wako ipakuru kudarika kurima nemombe wa chitaura pa msangane we nengo zao kukariba apo wai chakaru sigiro msaruzo wa Chamisa wakati wano wanufaniru wakupiwa matrakta ikurimisa ne urumende kuti wako ipakuru
kumaruzeva uko wanijire kaya kurima nemombe chile kaya kutora mombe mjitora mkaka ingaya mnori manema tractor pe village haditi waka mjita majit roster kwenda zo kunja rama mjidonza nema geje is antiquated is arcane ifuwa waka za rurumende yaka jaka nika mzoro chamba na kumove up from subsistence agriculture to commercial agriculture kwengiriza yu dipe hecha hadife
nengwe paramende yaka nire ya noton uye wachirima kuhurungwe watemba muliswa wano tuhurumende inofanyiru wakupa wari nimbeu nefotereza nguwa iripo uye kuchirano asapinde muminda mevamwe washikanganisa kurima nekula kwezo matonge rwenyika vamuliswa wano tikupindira muminda ndizo zezime zunopa kuchima banga asape wari mimari
hurumende ipiwa nufetaraiza nenguwa chero kumande agriculture hii program ya kanaka inonangeo wacho wakapi wa minda chero mabanki ya muno mumunyika tisingatare kunze haa kupe maari kana wachona hondo zichitika pa munda ne kutuwa lozoluza maari zao saka tofa letine confidence ya mabanks kutitiwane maari
hapo gurewa 2018 lawa kupera warimu wakawanda wano tuhurumende inofaniru wakuchinja maitiro ayo mugureja kuitira kutinyika iwane gora kanaka Njaka Mira Studio 7 Muchinoi Njini Ata Chiguriwa.
Tombo nzuka wa shirukuta urwane wa TLR Studio 7 pa social media.
Mbabiko, masamarari wedu wa studio. Nini na urembo, kudagwa watu nga mirri wedu hawa. Anuta ura nyazi, nguwa ya kaya gana mkabiti. Nina azijifu chatoda wa awo. Waka hafa msuwa wane, waburiki mjo, waka puru wanane.
Magadizo ni mwere Zimbabwe, zikande marume Brighton, na yo Christmas na yo New Year. Ndotenda msara mwaru timuchafamba shwa kanaka kusukatea shika patuda kutishike. Ndoti vasara ni mfaro mkuru, wakawandi sastereki. Fambi shwa kanaka ni Christmas na New Year. Kukwa kiti kushoma. Nde kama mwini wano wangu panzumbo enya jena hapa bangalati eno ufapa anoti Ashley Alphonse Marime na Davis Dawse na maini Zila na maini Ngoni kusanga sana mbia wa wano wa chenge tambia wa Ashley Madambi maini mfaruwa kanaka Happy New Year
Magadi iyo adika ni ama munotipa na uzi nuna kiza nguwa zose mchitipa chokuwa dishina itika mkati menyika ya kwedu ya Zimbabwe tinofara shikuruni kuti munotipa na uzi zose tinunzwa zvose zvamunotaura uye zvichinzwa makomenze evanhu tichinzwawo zvakare zvose zvinoitika mukati menyika iyi zvino inini ndoda kusupportawo panyaya yekupfurwa kwevanhu pati panyaya yekupfurwa kwevanhu tiri kungoti pane commission iri kutsvaga izvi iri kutsvaga izvi zvisinei hazvo nezvisi zviri kunzi zviri kutsvagwa hapana munhu akapfura munhu kunzwe kwemasoja nekuti masoja ndiwo oga anga ane pfuti musi uyu ende ndiwo oga aibuda pachena kuti anga ane pfuti hakuna vamwe vanhu vangava nepfuti mutaundi
Tinotenda zvikuru vateereri vestudio 7 musakanganwa vateereri chirongwa chelive talk na 8 pm Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba vadiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negore rakanaka. Ndikusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.